Vanhuwe vakatarisana nematambudziko makukutu anosanganisira kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, kushaikwa kwemagetsi uye kuderera kwezvinhu zviri kugadzirwa mumaindustry, sematauriro ari kuita mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo.
Capacity utilization yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperata. Maindicators zvavanenge ari kutaridza kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati dare remakurukota rakazeya nemusi wechipiri zvimwe zviri mugapu ravanhuve vakaona kuti zvavari kuda kuita zvinogona kuburitsa hupfumi mukanwa mamupere. Asi kusvika pari zvino, chii chaizvo chinobatika chaitwa navanhuve kubva zvavaparura chirongwa chekugadzirisa hupfumi kana kuti Transitional Stabilization Program uye kutora mhiko yekuva gurukota? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvehupfumi uye vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Chikuru chiri panapa chobva hobvunzwa nevanhu ndechekuti nyika yedu yakanga yatodona. Saka kuti zvinhu zvakadaro zvigadziriswe hazvigoni kungoti zvagadziriswa nemuromo. Saka kuti zvinhu izvi zvidzoka panzira yakanaka, nokuti atarita muno muZimbabwe auta basa rekutengesa mari, vanhu ndokufunga kuti kutengesa mari zvinogona kuunza pundutso kumuupenyu hwemunhu inhema, nokuti mari haidyiwe. Chinoita kuti nyika ibudirire kunge magadzira zvinhu zvinodyiwa kana kuti zvinhu zvinogona kutengeseka. Zvino mari yanga ichingotengwa yemuno munyika ndozva zvaipa. Saka inoda kuti number one chinhu chavakaita chavakagona chavakabatsira nacho nyika ndechekuti icho vabvise basa remari yanga iripo, vabvisa mari yemuZimbabwe.
Tabvunzawo vaJokonya kuti ndezvipi zvavanoona sezvinoda kusimbaradzwa navanhuve.
Chafarira chandofunga kuti vaite choda kuti chirambe chichiitwa iko zvino ndechematoti maprice distortions. Isini chibage tiri chiwana nemutengo wakanyanya kuderesa zvikuru. Kadai vene mafuta atiri kutendera kuti mapetroli vanhu vari kutenga nemari yakaderera futi. Saka izvozvo zvese izvo zvaida kuti te zvaitwa, but ndozvikudza kuti havana kuda kuti vanhu vasangane nepeni nokurumidza, vanoita havo vachita zvishoma zvishoma. Saka ndingati chiizvo ndo zvinhu zvasara.
Tabatawo mukuru weCEO Africa Roundtable vaOzo Bina tikavabvunza kuti zvii zvavanoona zvinobatika zvaitwa namuzvinafundo Nuve.
Chekutanga ndechekuti vamuturi Nuve vagadzirisa hwaro wemashandisiro emari yehurumende. Kagadziriro kawaita ndekekuti izvo kwazvino tiri kukwanisa kutevedzera tsoka dzavo kubva musi wavapinda. Zvavaronga nezvavari kuita zviri kutarisika, tichinyatsoona zviri kufamba zvakadai. Chechipiri ndechekuti izvo changa chichinyanya kunetsa muno munyika, hurumende yanga yaichishandisa mari yaisina nguva dzose.
Chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika mukanzuru yePresidential Advisory Council uye vaimbovawo mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa mwoyo vanotivo pane zvizhinji zvavari kutarisira kuti zvigadziriswe navanhuve pavachaparura urongwa hwavo mangwana.
Vakatarisira kuti pasupplementary budget vanenge vakatarisa nekuupfumi kuti unowedzerwa sei muZimbabwe maererano nekushanda kwemafektari. Isusu tiri muindustry ipo zvinoizvi mashandiro edu ari pasipasi. Kuhora kwevanhu mari pamwezi yapo ndiri kuona senge vanhu vari kushandira mari shoma iri pasipasi. Tingati vari muhurumende ndo vanotenga zvinhu zvatinogadzira isusu semakabati, nokuti kumashopu uko tiri kuona maprodhakti edu akamira akangogara pamashopu, mamwe achona aya achatanga kuexpire.
Vanhuve vainge vavimbisa kuti muna chikunguru zvinhu zvinenge zvotanga kuderera mutengo uye kuti mukupera kwegore inflation inenge yave pazvikamu zviri pasi pegumi kubva muzana, asi kusvika pari zvino zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanhu havafaniri kutarisira mapipi nezviratidzo kubva kuna vanhuve nekuti upfumi huchatora makore akawanda kuti hugadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.